My ticket akaita is mysterious, and I've no doubt zvekuti zvinenge kuita nematongerwo enyika nekuti hazvina kumbosiyana netsaona dzandakaona yekutanga yandakaona muna August 1995 and 425 yepetrol bomb rekuSt Mary's. Ndozobva ukoko ndozoona the same yakaitika kuSunningdale. Saka maitikiro akaita nekuputika kwazvakaita nekuti ndakafunga kuti zvakabva nepi takazongoona maputika takanetseka bhozi. Zesa yakauya ikataura kuti haisi fault yemagetsi ende zvesuwo kana isusu takaona kuti anga asiri magetsi. Mapurisa akauya akatraya kuda kuti manje moto wabva nepapi but wanga wabva nepahwindo pamaona pai picture yayo kuti ndofunga chakakandwa chacho chakapinda ndobva chaputika ndobva chapisa zvinhu zvese then kuzopinda mumasiling and so forth.
Ndiani amungafungidzira kuti anga dai akaita chiitiko ichi?
Zvingave ichokwadi kuti zvine nekuita nematongero enyika because upenyu hwangu hwese ndo zvana ndichitarisana nazvo. Asi kuti ndizive kuti ndiani handisi kuziva kuti ndiani, asi iye zvinezvi ndava nekufungidzira nekuti kwapera mazuva mashoma pakazouya motokari number plate yacho ndiadi 6510 Renault my imported cars. Ndotozonzwa neighbor iri kudaidzira kumafoo kuti maidongo pane vanhu vari kutora mapictures pamba penyu maidongo budai. Saka pakazobuda mwana achibuda panze motokari yandobva yatiza. Saka ini ndakabva ndangofungira kuti vanhu ava vanga vakazvironga uyezve vada kutarisa kuti zvinhu zvavaida here zvakafamba here pamusana pekuti follow up yavakaita iyoyo nanhasi iri kutondinetsa.